Mapisarema chitsauko chemakumi maviri netatu. Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa. Anondivatisa pamafuro manyoro, anondisesedza pamvura inozorodza. Anoponesa mweya wangu, anondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita rake. Kunyange ndikafamba nomumupata womumvuri worufu, handingatyi zvakaipa, nokuti imi muneni. Tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Munondigadzirira tafura pamberi pavavengi vangu. Munozodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unopfachukira. Zvirokwazvo kunaka kwenyu norudo rwenyu zvichanditevera mazuva ose oupenyu hwangu, uye ndichagara mumba maJehovha nokusingaperi.